Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti bhiri iri rinoratidza pachena kuti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yanga ichinzi nevanopikisa inodzosera kumashure utongi hwejekerere nemashandiro evatori venhau.
Bhiri ratabudisa ragazetwa nhasi riri kupa zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzokuti vaone zvinenge zvichiitika muhurumende, vauye vabvunze kuti takahwa kuti uko kuri kudai, tipewo mapepa acho tinoti zvakamira sei. Ko izvo takanzwa kuti zviri kudai, tinoda kuona, tipewo mapepa tione kuti zvakamira sei. Kuti hurumende ive inoshanda zviri pajekerere, nokuti hurumende yeruzhinji, saka nokudaro ruzhinji rune kodzero rwekuziva zviri kuitika muhurumende namapazi ayo nemakambani ehurumende. Chimwe chinhu chatakaisa imomo ndechekuti imwe nerimwe tingati ministry kana department kana kuti parastatal yehurumende inofanira kunge ine anonzi information officer. Ndiye munhu wamunoenda kwaari kunobvunza kuti ndiri kuda kuona zvakati, ndiri kuda kuziva zvakati, ndiprindire zvakati, ndizvione. Saka zvinounza transparency mumaoperative ehurumende.
Asi vamwe vatori venhau vanoti bhiri idzva iri harina kunyanyosiyana nezvimwe zvikamu zviri mumutemo weIPA. Vamangwana vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Isu tirikupa access to information maererano section 61 and 62 the constitution yedu. Kana vari kuti IPA yanga isina kuipa then zvakanaka. Kana vachida kuti bhiri rakaipa ngavatitaure kuti rakaipa papi.
Gweta vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo yekuburiswa kwemashoko vaChris Mike vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa mubhiri iri.
Gwaro iri harisi kusvika chaipo chaipo patanga tichitarisira. Munoyeuka kuti mwedzi mishoma yapfuura tanga tine misangano yakati wandei sevanhu vemapoka akazvimirira ega asi nei nechekuita nehurumende anonzi ma-non-governmental organizations tichivapawo pfungwa dzedu pamusoro pezvinofanira kuti zvipinde mumutemo mutsva unoenderana nekufambiswa kwemashoko. Zvizhinji zvatakakurukura pamisangano iyoyo tinoona zvisimo mumutemo mutsva uyu. Mutemo mutsva uyu uri kuramba uchitaura kuti munhu awane magwaro nemashoko anofanira kuti aise chikumbiro chake mumapepa anenge akanyorwa, mumagwaro anenge akanyatsonyorwa achitevedzera matano akatemwa pamusoro pemutemo. Izvi zvichaita kuti ndima yekuti munhu akwanise kuwana mashoko inge yakati omei, inge iri yevanhu vakadzidza vane ruzivo rwepamusoro. Saka izvi hazvibatsiri panhau yatiinayo yekuti mashoko anga achikwanisa kufamba zvisina zvinhinga mupinyi zvakawanda wanda.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru ari mupepeti mukuru weZinfect vaChris Chinaka vanotiwo iri danho rekutanga rakanaka asi rwendo ruchiri rurefu.
Tinofara kuti first step yaitwa. Second step yapo isu kuti tinge tichikorokodza vanhu kuti bhiriroro rizondobuda wasemutemo. Isu tingati chinyorwa chekutanga wamutemo mberi unenge wakadzamisa nokukoshesa kusununguka kwevanoshanda mukutorwa kwenhau, zvichitorerwa nhau idzi kukoshera vana veZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Patience Zirima, mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe.
Saka kunaka kwakaita mutemo uyu ndewekuti wakazvimirira wega. Risati raburitswa bill iri, nyaya dzeinformation dzanga dziri pasi peIPA, saka zvinhu zvazvirimo muIPA zvazvakawandisa.
Vatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mimwe mitemo yeZimbabwe yakaita seIPA neposa haina kusiyana zvakanyanya nemitemo yaishandiswa nehurumende yeRhodesia yakaita seLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA, Official Secrets Act, Emergency Powers Act, Censorship of Publications Order of 1965 neimwe. Asi hurumende inoti irikuedza kuvandudza zvinhu uye inofanira kuona kuti vatori venhau havafukuri hapwa zvinozokanganisa nyika sematauriro avamangwana.
Izvozvo izvo zviri kunyika dzose pasi rino. KuAmerica kwamugere ikoko kunoti unongo murume akatiza anonzi Snowden ari kugara kuRussia ukakatiza nyaya yekungofumura hakwasina kana nomusoro wese. Kwotouya noumwe muhembe wamurume wamukadzi aronzi Chelsea Manning nenyaya iyoyo yokufumura hako asingafani kufumugwa panguva iyoyo hakuna hurumende isina masekreti.
Bhiri iri richaendeswa kuvanhu rozodzoswa kudare reparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaisa ruoko rwavo kuti uve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.